2000 UTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 17 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 391.
Inoratidza kuti vanhu vane COVID-19 vakatora Decadroni vanotarisirwa kurarama vakati wandei tichikombeya neavo vanenge vasina kutora Decadron.
Nyanzvi mune zvemishonga kuUnited Kingdom dzinoti pane mushonga unokwanisa kuraramisa vanorwara neCOVID-19.
Kana vakasanganiswa vanhu vachitakurwa vachiendwa navo kuRed Bull Towers kana kuchirubva vaitwa cramped mubhazi rimwe chete, hazvisisina batsiro yatiri kuti tiri kuida kunovatestira chii. Kana paine vane zvirwere ipapo kana coronavirus inogona kutapukira vavo.
Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mana nemumwe vakapinda munyika nechipiri manheru vachibva kuAmerica vachaongororwa usiku hwekare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose hwasvika nechipiri manheru pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 391. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vana vakabva kuSouth Africa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana, vapora vave makumi matanhatu nevaviri 62. Nyanzvi mune zvemishonga kuUnited Kingdom dzinoti dzawana mushonga usingadhuri uye wagara uchishandiswa unonzi Dexamethasone unokwanisa kuraramisa vanorwara neCOVID-19. Vachitaura nezuro chipiri zvakabuda muongororo yavo, vana chiremba vakati mushonga weDexamethasone uyo unoshandiswa pavanhu vane zvirwere zvemajoini emafupa kana kuti arthritis nezvimwe zvirwere unogona kudzivirira kufa kwemurwere mumwe chete muvatatu vanonyanya kurwara neCOVID-19. Bazi rezveutano muBritain rinoti vana chiremba nezvimwe zvipatara muUnited Kingdom vatopiwa mvumo yokushandisa mushonga uyu. Mukuru anoona nezveutano muEngland vaChris Whitty vanoti kusvika pari zvino zvabuda muongororo iyi chinhu chikuru kupfuura zvimwe zvose munyaya yokurapiwa kweCOVID-19.
Study yabva kuburiswa iyi inoratidza kuti Dexamethasone kana kuti Decadron, esteroid inowanza kushandiswa kuvanhu vane asthma kana emphysema kana yatinoti inflammation, inoratidza kuti vanhu vane COVID-19 vakatora Decadroni vanotarisirwa kurarama vakati wandei tichikombeya neavo vanenge vasina kutora Decadron.
Uwandu hwevanhu vangabatsirika nemushonga uyu hwakamira sei?
Mapercentages ari kutaurwa vari kuti ivo vanenge vasina kutora Decadron chansi yekufa yanga iri about 42%, and then vakashandisa Decadron was 28%. Izvi zvinowanza wenekwa panoitwa ma randomized control studies pamuno sa vamwe ku side 1 moisa vamwe ku side 1 vamwe vopuwa decadron vamwe vopuwa etinoti placebo.
Izvi zvinorevei uye munoonei pazviri?
Zvinoratidza kuti vaya vakapuwa decadron they were more likely to survive tichienzanisa neavo vanga vane placebo. Saka izvi zviri encouraging in a lot of ways nokuti is the first drug which seems to change or to affect the chance of dying.
Pane umwe mushonga here unogona kubatsirawo?
Kune inonzi remdesivir, it antiviral drug raka discover iro pataita Ebola asi rikazoonekwa kuti rinobatsirawo COVID-19. Drug iri rakangoratidza kuti time yekugara muchipatara inoita shoma kana murwere akapuwa remdesivir. Zvino ne decadron kana dexamethasone zviri kuratidza kunge vanoitora they are likely to survive compared kune avo vanenge vasina kutora. Saka it's encouraging also in the sense kuti handi mushonga unodhura, mushonga watagara tichishandisa for vanhu vaya vane maresiratory conditions, emfizema, asthma, vari pamaventilator vaya, life support muzvipatara. Saka idrug risingadhure ragara riripo. Kana mamwe mastudies akaramba achiratidza kuti rinobatsira, it's a very good relief.
Mushonga uyu unorapa COVID-19 here, Dr. Ranga?
Obviously, it's not going to cure the COVID-19, but kana ichiita kuti vanhu vararame, that's the bottom line. Saka that's very encouraging. I am sure kuti mamwe scientists acharamba achiita ma studies kuti vaone kuti study inoramba yakamira ipapa here. Nokuti patatanga kuziva ne COVID-19, ma anecdotal evidence airatidza iwo kunge kushandisa ma steroids was potentially problematic because vanhu vaiona vanachiremba taiona vaipuwa ma steroids kunge vai kurumidza kudeteriorata vari pamasteroids. Saka it's kind of interesting asi pari zvino it seems like especially kuBritain vakutokurudzira kuti drug ringarishandiswe pakwanhu vanenge vawanikwa vane COVID-19.
Mushonga uyu unorevei kumurwerewo zvake?
Zvazvinoreva ndezvekuti kumunhuwo hake anenge aita COVID-19 vakaenda muchipatara muya, machiremba achange ari kutarisa kuti vakupai here dexamethasone kana decadron because rinoratidzwa kunge richabatsira. Of course, everything takes time to get to everyone, but this is something that's helpful. But vanhu vazhinji zvavo hapana chakanyanya chachinja nokuti haisi cure. So kana vaya vanenge vazobatira chirwere then ito namata kuti tinokurumidza kuwana mushonga uyu wedecadron. Asi zvatingatongokurudzira kuruzhinji ndezvekungoti ngatirambe tichiita mabehaviors ekuti tireduce risk yokuwana chirwere, mafirst masks, social distancing, basic hygiene, isolation kana munhu abata chirwere. Ndo zvimwe zvatinoramba tichingokurudzira especially as we move forward.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezviviri 252,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vashaya vadarika zvikuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe 6779. Vapora vanodarika zvikuru zana zvine gumi nezvina 114,000. Vanhu mazana maviri nemakumi mana nemumwe vanonzi nebazi rezveutano vakapinda munyika nechipiri manheru vachibva kuAmerica vaitarisirwa kubva vangoongororwa usiku hwakare. Bazi iri rakazivisa kuburikiza dande mutande reTwitter kuti vanhu ava vakatambirwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro. Chikwata chinovheneka kuona kana vanhu vaine chirwere cheCOVID-19 chakanga chatomirira vanhu ava kuRainbow Towers Hotel muHarare uko vachange vachigara. Zvinoita sekuti vamwe vevanhu ava vaishanda mumakambani engarava dzinovhakachisa vanhu kana kuti cruise ships, uye makambani aya ndiwo akabhadharira vashandi ava mari dzendege, pekugara pamwe nekuti vakwanise kuvhenekwa. Izvi ndizvo zvakaita kuti vanhu ava vagariswe kuhotera uye kuvhenekwa musi wavasvika. Nyanzvi mune zveutano uye vari mudzidzisi wezveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti vanotambira zvikuru urongwa hwekuti vanhu vavhenekwe kana vaine utachiona zuva ravapinda munyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Nyashanu.
Taigara tichitaura mazuva ese kuti kana vanhu vachibva kunze vachizosvika paairport yedu yekuHarare kana kuti kuBlue Whale kana kuti vachipinda nepai, taa tichitarisira kuti vanhu vatorwe ivavo vaitwe inonzi fast test, voonekwa vasina zvirwere voenda kudzimba dzavo, asi vonoita vanoti social distancing for 21 days, asi vaenda vatotariswa. Avawo vavanenge vabata ava kuti vane coronavirus ndo vavanogona kunge vachichengeta. Zvavakaita izvi zvinhu zvinofadza chose, asi chatinoda kuziva, chinotinoona kuti chinogona kunge chichikanganisika muZimbabwe, ndechekuti panosvika vanhu ava paairport kana kuti pavakaburuka, vanhu ava vakanga vakamira sei pavakanga vakamirirwa kuti vachazotorwa vachindwa nawo Rainbow Towers? Vanga vasina kubatanidzwa here pamwe chete vanhu vabva kumadifferent states kuAmerica, mwabva kuDallas, mwabva kuTexas, mwabva kuMinnesota? Kana vakasanganiswa vanhu ava vachitakurwa vachindwa nawo kuRainbow Towers kana kuti vobva vaitwa crammed mubhazi rimwe chete, hazvisisina batsiro yatiri kuti tiri kuvira kunovatestira chii? Kana paine vane zvirwere ipapo kana coronavirus inogona kutapukira vamwe, tozoti vasvika ipapo paRainbow Towers pakambomira sei? Vanhu vari kusvika vachipinda papi? Vari kuobserviwa here social distancing? Uyezve vanhu ava vari kugara sei mumarooms avanogara? Vari kugara nevanhu vavanoziva here vagara vachifamba navo? Kana kuti tinozonzwa kuti John akanga aina Peter vari muone asi vabva kunzvimbo dzakasiyana. Zvese izvozvo hazvienderani neyatinoti public health protocol.
Mataura nyaya yekuti dai vanhu vachiongororwa vachangopinda munyika, tinoonawo kuti dzimwe nguva hurumende inenge isina zvikwanisiro zvekuti ibve yaita zvekuti vanhu vachipinda vachiongororwa nekuzogariswa kwokuti vanokwanisa kuzowana pekuti uyu pake zvamuri kukurudzira izvozvo. Hapana here imwe nzira ingaitwa yekurerutsa ndima panyaya iyo?
Inini chandinofunga kuti chinogona kuitwa, patinosimbotarisawo tichiitawo maresearch mune maweak health systems muAfrica, chinokwanisa kuitwa nehurumende yedu yeZimbabwe ndeyekubvisa mari panyaya dzekuti vanoda kutora vanhu, vanoda kuenda nevanhu vonovaisa kana kuti kuzipa movaisa kuBarabadia Teachers College kuti vanhu vagare ipapo. Aiwa, dai vachitora mari shoma yavainayo iyoyo voita invest into testing. Izvozvo zvinokwanisa kuti vakwanise kutesta vanhu vakawanda, vachiona kavanenge vasina vonoita self-isolating vari kumba, vozochengeta vanhu vashoma-shoma.
Vanodzidzisa nezveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawu anhasi. Zimlife.com inoti Zim Statistics yazivisa kuti inflation munyika mumwedzi wachivabvu kana kuti May yaka kwira kusvika pa 785.55% kubva pa 765.57 muna Kubvumbi kana kuti muna April. Muchronicle kanzuro yeguta reBulawayo inoti aichavhari mvura munzvimbo yeLuveve mushure mekurwara nekufa nemanyoka kwevanhu vashanu chipatara chemupido chichitiwo vese vari kurwara nemanyoka vacharapiwa pasina mubhadharo. NewZimbabwe.com ine nyaya yemuzvina bhizimisi vaDel Shinguwaya vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ku studio 7 kupa angaendeka kuti pola dichawe icho nemavhotera hatina kuvhotera kupesu takavhotera chamisa amunanga gwandiwo vega vakaabhusa ofisi kana vari muofisi ngavafunge kuti chichamboita kuti vanhu vade chamisa kumamisha chaiko kumaruzevha hakuna achapfeka rigariya nekusada kuona musoro wamunangagwa iwoyu nenyaya yekuti vanhu vakuvara nenhamo vanetsa nokudya muri wosina mafuta havachaafodha kutenga mafuta vabaya vari kutonga nedemo zvose zviri kuitika muZimbabwe ngavatanga vambofunga kuti chii chaita kuti vanhu vade chamisa isusu takavhotera chamisa kwete kupo.
Ndinoti kwazuvai kwazuvai pastudio 7 apo harajonga kane
mukasei Studio 7 vanamukoma hwande nevamwe vose tinongotaurawo nezvemunamatoro uri kuZimbabwe nezvo napresident Mnangagwa vongu vakaita zvakanaka vavo vakaita munamato kuti COVID-19 iderere isauraye vanhu vakawanda vachikumbirawo kuti vachizomboitawo futi munamato wecorruption wekuti vanhu vavose vakaita corruption vane mari dzavakatora idzoke mari iyeyo vabudewo pachena kana vada zvokunamata nga vachiita zvinhu zvetransparendi ndatenda hangu.
Maticha haana zvinovarwadza nokuti izvezvi isu toshanda maindastri tiri kurwadziwa zvakanyanya nokuvhura kwekwa maindastri nokuti hatikori saka macivil servant maticha ivo havana problem nokuti mari dzavo vanongohora mwedzi nemwedzi chero vagere mudzimba dzavo vachirima vachishakura vamwe vachidovaka misha yavo asi isu mafizi takabhadhara vana havasi kudzidza ivo mapei avo hamiri isi isu vokumaindastri maindastri kana akavhagwa hatikori saka zvikoro ngazvivhugwe.
Kana tichikurangarira zvakataurwa naPresident Nelson Chamisa ndichitaura kuti kana sadza rokwata harisi rakaita mbodza mvura yoboila tiikuratidza kuti tiyavibva ramba makashinga munhu ngatishinge ngatitoshinga chaizvo chaizvo izvezvi taapa last minute vanhu vava parumano nzombe unoziva unotanga uchainda nemwina uchiinda nemwina uchiinda nemwina unosvike koguguma usina chidi saka ngatirambe takatoshinga ende tirambe tichitoenda ende tiri kutoenda Chamisa wei pamberi naPresident wevanhu Chamisa wei pamberi naPresident wevanhu.
Makadiko ikoko ini ndinofara ndini mbuya mberi makadii mose ini ndine chichemo chimwe chete chokuti nhai vedu wei zvino nyika kana yakuti lockdown inorova vanhu masoja anorova vanhu masoja anotandanisa vanhu napabhengi nepabhengi upenyu hwacho tichazoguma taita sei kana kuti vari kudai yeChamisayo kuda ndiye ofira vanhu ameno munoda kuti vanoda kuti tidiko vanoda kuti tidii kana masoja ongogaririra vanhu pese pese uyai tinamate pamunamato pacho vanhu vanorohwa vachidzoserwa kudzimba saka munofunga kuti zvinhu kwazvo izvozvo vedu weZimbabwe ngamwari ngaapindire zvinake.
Hama dzangu hama dzangu ini ndinorwadziwa zvikuru kana ndakatarisa marimwe zuro tanga tiine yainzi Command Agriculture haina chakabuda nzara yakabata nyika tikaenda iko zvino mune iyi command prayer nefasting hakuna chakabuda chatinongoona pamazuva iyayo ndechekuti vanasikana vari kumbunyikidzwa vari kurepewa varikurohwa varikudzanyira varikugariswa majere zvakufanira. At the end of the day tine masoja arikungorova vanhu makiu nemuma fuel banks kiu nezvese vachiti vanhu dzokerai kumba siyai mota dzenyu. Muri kusiyirei? Nokuti kudzimba ikoko muchateerwa mukadzisiyai mhuri dzenyu nemidhuri yenyu muende kwatisingazivi. Toenda kupi nai vakomana? Inga zvatava kungodzungaira. Zimbabwe yangova dzuzi ratizirai rokuti uku rinorukwa uku rinorudunugwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vachaita musangano nevatsigiri vavo kana kuti rally muguta reTulsa mudunhu reOklahoma nemusi wemugovera. VaTrump vakazviisa parumananzombe mushure mokuzivisa kuti vachaita musangano uyu nemusi wechishanu uyo unozivikanwa nezita rekuti June 10th, rinova zuva rinocherechedzwa zvikuru pakusunungurwa kwenhapwa muAmerica. Izvi zvakashatirisa vazhinji zvikakonzera kuti vaTrump vachinje zuva remusangano wavo. Asi vakuru vanoona nezvokutano muAmerica vari kuyambira kuti vaTrump vasaunganidze vanhu munhandare imwe chete vasina mamask nekuzvidzivirira kutapurirana kwecoronavirus. VaTrump vanoti vari kuenderera mberi nemusangano uyu, asi havadi kuona munhu anenge aine mask, uye vanouya kumusangano uyu vanofanirwa kutanga vasaina chibvumirano chekuti havazoendesi vaTrump kumataro edzimhosva kana vakabatwa necoronavirus kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira uye vachigara mudunhu reOklahoma rekare vatafadzwa munjanja vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna vaTrump mukutsvaka rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi. Naizvozvo vanoda kukwezva vatsigiri vavo nguva yava kupera.
Pekutanga wakanga wakaronga kuvhakacha kwavo kuTulsa kuOklahoma kuno musi unonzi Juneteenth Day. Musi uyu ndounomaka the end kupera kweslavery. Vanhu vakati aiwaka nai mukuru, mungava maita rally yemusi wakaenda wakapera slavery, wachitarisawo kuti kuTulsa ndokwakaurayiwa vanhu vatema vanokwana zviuru zvine zviuru zvevanhu. Saka ndo pakatanga kukanzurwa kuvhakacha kwavo kwemusi wemushanu waida kuuya. Zvichipera ipapo tibva wachinja zvakare zuva rekusanya kwekuita rally yavo vachinja kuti uchiitwe musi wemugovera.
Vana chiremba vari kuti kuungana kwavanhu dene kwaambomirwa vaTrump apa vanoda kudini ko sei vachidari?
Vari kudai vaTrump nekuti vari kuona kuti nguva havachina, saka vakuedza kufoseredza kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi vari kuramba vachipokana nemadokta panyaya iyi nekuti kuno kuTulsa nekunana Oklahoma wakakasika kuvhura nyika kuti vanhu vachitange kutenderera vachienda kuzvitoro. Asi korona iya yabva yatanga zvakare kuincrease mainfection rates. Saka wana chiremba vari kutaura kuti aiwaka kana makuunganidza wanhu kurali social distancing hapachina. Saka isusu hatizvikurudzire. Nyango takavhura hedu nyika asi ma social distancing protocol achiri kurequirewa. Vanhu vachiri kuita required kuti vaite social distancing ye 6 feet, vanhu vapfeke mamaski, asi mimi kumarali kwenyu vanhu vanenge vasina mamaski. Saka zvichakonzeresa kuti vanhu vabatire iwo utachiwana hwecovid hwecorona uyu. Sando pari kunetsa nenyaya iyi. Ivo vari kuramba vachiedza kuti vazviposeredze. Asi vana chiremba vari kuti aiwa, handizvo zvinoitwa. Munofanira kukanzura nekuti chii ma infection rate aramba achikwira.
Ko vanhu mudunhu renyu reOklahoma ikokoko vari kufugei nenyaya iyi?
Vanhu vemudunhu reOklahoma mafungiro avo akatisiyane. Nekuti kune vamwe vari kutotarisira kuti dai vauya. Kune vamwe vari kutoda kuti kuenda ikoko kunoona president. Kozoitawo vamwe vanonyatsokuona kushata kwekuti vanhu vaungane vakabatana kudaro. Ivo kunyanya ivo vemumedical fraternity. Kozotowo vanhu vakaita sevanhu vati kwegurei nevanhu vanenge vaine vana. Ndoo vasiri kubvumirana nenyaya iyi yekuti paitwe rally iyi nekuti vari kutaura kuti zvichaincrease mainfection rates. Munhu akabva ipapo parally achaenda achinosangana nevamwe vanhu vasina kuenda endi zvichakonzeresa kuti vanhu vabatire utachiwana uyu hwekorona. Saka ndingati mustate munomu vanhu vari divided nenyaya iyi.
Imi vamujanja muchaendawo here?
Inini hamundioni ikoko. Inini ndichamboedza kuti ndiprotektewo mhuri yangu, asi handisi kutaura kuti hatisi kubudawo kunzoko. Taakubuda asi tiri kuita tichibuda nehungwaru, tichibudawo tichiona kuti tiri kupractisawo madistancing ari kuitwa nemuvanhu wese.
Avo vange vari vatafadzwa mujanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Mvela mvela kambo kanobva kuna Nicholas Zakaria Madzibaba. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe 391. Nyanzvi mune zvemushonga kuUnited Kingdom dzinoti pane mushonga unokwanisa kuraramisa vanorwara necovid-19. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mana nemumwe vakapinda munyika nechipiri manheru vachibva kuAmerica vachaongororwa usiku hwekare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini wenyu wamazuva iwese Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.